Vachitaura mushure mekushanyira kliniki iyi nhasi kunobatsirwawo vanenge vakazvitakura, meya weguta reHarare vaJacob Mafume vati kliniki iyi iri kubatsira vanhu vakawanda zvakanyanya vakati vanoshushikana nemadzimai akazvitakura anenge akamanikidzana mukamuri imwe chete. VaMafume vati sekanzuru vachaona kuti klinika iyi yavandudzwa kuburikidza nekushandisa zvivakwa zvekanzuru zviri pedyo neklinika iyi zvekata nepadget house.
Sababa mukuru wemusha ndaona zvakafanira kuti mabuilding ari pasite nekliniki anova iwo anonzi cutter house nepageant house. Makurukota anotonga kanzuro vanofanirwa kutarisa kuti mabuilding iwawo akonvetwe aitwe mahospital.
Vati zvivakwa izvi zviri kushandiswa nevanhu vasina chavari kubvisa kukanzuro.
Mabuilding iwawo akangogara asina mari yaari kuunza kukanzuro. Akangogara ari kuda kutotorwa nemharapatsetsetse dzinenge dzichitora upfumi hwevanhu.
Dzinofungidzirwa kuti nhengo dzebato rezanupiefu dzinogara kupomerwa mhosva yekushandisa zvivakwa zvekanzuru zvisiri pamutemo zvichitora mari. Asi bato iri rinoti riri kuzorwa mafuta enguruve yarisina kudya. Mukoti mukuru anoona nezvekliniki iyi pamwe nemamwe makirinika ekanzuru kumusha weHopley, Waterfalls, Headfields, Acadia neSunningdale kana kuti District Clinical Matron amai Lorraine Mukwemu vati vanoona vanhu vanosvika zviuru zvina pamwedzi wega wega, uyewo pakirinika apa panobatsirwa vana vanodarika mazana mashanu pamwedzi.
Musha mukuru onzero tinoda tuite musha mukuru, it's a central point. Mabhazi ese even anobva kureserva anouya muno mubata, saka vanorwadziwa vanenge vakazvitakura vanopfuura vanopesera vaapano. Kwozoita futi kiriniki yedu iyoyi yematenet ndiyo yega takatarisa mumbare mwese munomu, saka vese vanenge vakakomberedza vanouya pano. Tinosunungusa madzimai anosvika 400 kana 500 pamwedzi. Chipatara chino chino pamwedzi chaipo tinoona about 4000 pazuva, tingangoti about 400-500 kuve kurwara.
Vachaki Makaza vanova sachigaro wekomiti inomirira vagari munyaya dzezveutano vatambira nemufaro mashoko avaMafume ekuvandudza kirinika iya.
Arwa nameya zvekuti cutter house nepaget kuti zvive part of the clinic, that's it. Ndozvo zvatakamirira nguva yese.
Amai Linda Sherekete mugari wemumbara vachangobatsirwa vanga vauya nemwana kukirinika wabvumawo kuti nzvimbo iyi yava kuda kuvandudzwa.
Pesi yadiki kumatenekuti yakuchakwaivhi kana tasununguka hakuna kunyatsotambanuka, tinenge takatsikinyidzana ikoko, vanhu vari kubara vakawandisa. Saka matoilets chavo mabathing rooms acho haasisiri klina kuti tiigezere momo.
VaMafume vashanyirawo kirinika yeNazareth pamwe neemabvuku vachiti ishuviro yavo kuvandudza makirinika ekanzuru kuti avewo nemishina yechizvino zvino nepekugara pevarwere pakanaka. Ndakamirira Studio 7 kumbare muHarare, ndini Rutendo Mawere.